Kwazwai, mure Zimbabwe. Ndinomugamuchira muchirongwa chedu chewe chidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndine Mike Hove. Vhiki rapfuura tanga tiina muzvare Samantha Svanda avo vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship, chirongwa chehurumende yeAmerica chatinokupakurirai gore rega rega, icho chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica. Nasi tichiri panyaya iyoyo, tiri kuendera mberi nayo tichikurukura navasavelo Nare, umwe wevechidiki ari pachirongwa ichi. Vanare, ndinomugamuchirai muchirongwa. Zviri kufamba here mukoma?
Aya, zviri nani, makadi zvenyu?
Aiwa, isi tiri kupembera. Handizi hangu kuti vateerero vari kufara, asi ndine chivimbo chokuti vari kufara vachinzwa Vanare vari paredhiyo nasi.
Tinotenda kudaro.
Vanare, ngatibobatai nyaya yechirongwa ichi. Pari zvino muri kuIndiana kuno kuAmerica, muri pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndamboudzawo vateereri kuti chine chinangwa chekusimudzira mabasa anoitwa nevatungamiriri vechidiki vekuAfrica. Tisati tatanga kunzwa maonero enyu pamusoro pechirongwa ichi, ngatimbobatai nyaya yebasa ramunoita. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita.
Ndinoita basa retaxi. So basa rangu kunyanya nderekubatsira makampani kuti abhadhare taxi zvakanaka. Ndinodzidzisa zvekare izvozvo zvetaxi. Ndinonyora zvekare mabhuku anoshandiswa kumakoreji nekumayunivhesiti ekuZimbabwe.
Saka muzvinafundo pawakaimplimenta 2% taxi yaya ndimune ruzivo kaipa.
Inyaya yakanetsa zveshuwa. Asi zvinodhibana nekuti ukuzvitora nemaonero api ehurumende here kana kuti evanhu.
Aiwa, tiri kukunzwa zvakanaka mukoma. Ngatidzokerei panyaya yedu yechirongwa. Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
Chirongwa ichi chakanaka chose. Tikatarisa chirongwa ichi chinokupawo yatingati exposure yekuti usanganewo nevanhu vakawanda vane maitiro akasiyana nekwako. Chirongwa ichi chinobatsira chaizvo because tikatarisa tiri kuno tinofambira makambani akawanda akabudirira.
Ngatichibatai nyaya yezvinhu zvamungati masangana nazvo muri pachirongwa ichi. Pane zvamungati masangana nazvo here zvingachinja maitiro amunoita basa renyu?
Ichokwadi zvakawanda chaizvo zvandasangana nazvo zvingachinje basa rangu. Sekutanga maitiro ekuAmerica ekubata nguva. KuAfrica vanhu havanyanyobata nguva, vakoshese kubata nguva. So unoona kuti kazhinji zvinhu zvakawanda zvinotadza kuitwa kana kupera nenyaya yekuti vanhu havabate nguva. Saka kuno nguva inokosha. Zvekare tikatarisa tatiri kuDetroit. Detroit idhorobha rekuno kune kuAmerica ranga rakanyanyobudirira but vakazoaffectiwa nerecession kunyanya. And the city became bankrupt. Vanguva ine chikwere chinosvika 7 billion. Asi tikatarisa izvezvi vapa nechimwe chinhanho. Saka ndakaona kuti vane hushingi kunyanya. Tikatoshandisa hushingi hwavainawo ndofunga Zimbabwe inogona kubudirira.
Manyatsozeya nyaya yandachida kuti tibate zvekare. Nyaya yezvamakadzidza nokunzwisisa kwangu pamunenge muri pachirongwa ichi munomboendawo kuclass, pane zvamungati madzidza here zvamungazoshandisa ruzivo rwenyu kuitira kuti musimudzire vechidiki?
Zvatakadzidza zvakawanda. Tiri kutodzidza mazuva ese patinenge tiri muklasi nepatinobuda tichitosangana nevanhu vakawanda. Chimwe chinhu chandadzidza zvekare inyaya yekushanda nesimba. Tikatarisa muno vanhu vanoshanda nesimba unotonyatsoona kuti vanhu vari bhizi. And chandadzidza kunyanya vanhu vaAmerica vanofarira nyika yavo. Haumbozoya muAmerican achishora nyika yake. Anogona asingauyisane nepolitiki inenge ichiitika munyika make pasi nyika yake anoida. Vatachifamba tichitotenderera tichitoona dzimba dzakawanda dzinenge dzine American flag. Saka ndakatoona kuti tibudirire tinofanira kuda nyika yedu because tisu tega tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Haiwa, takunzwa zvakanaka Vanhare. Tasvika kumagumo echirongwa, saka ndanchikumbirawo kuti mupete muchikanda mazwi maviri matatu kune mhuri yeZimbabwe.
Vandingataure kumazimbabwe ndezvekuti nyika yedu ibudirire tisu. Saka tinofanira kubatana zvinei nekuti iwe unosapota bato ripi. Vatibatanei maZimbabweans vese vari kunze kwenyika nevano muZimbabwe nokuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, vasavelo Nare, tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Tinotenda.
Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove. tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye bye.